vateereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 23, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nesu mchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosimuka vakananga kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos kuSwitzerland. Sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinofadzwa nekutambirwa kwakaitwa kurudziro yaro yekuti varairidzi vane matambudziko vambotora zororo recompassionate week. Kanzuro yemutare yoshishikana nekubiwa pamwe nekupwanywa kwemidziyo yeguta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro manheru vakananga kuSwitzerland kumusangano wekuziya matambudziko akatarisana nepasi rose weWorld Economic Forum uyo unoitirwa muguta reDavos. Musangano uyu wakatanga nezuro uye unopera musi wechina svondo rino. VaMnangagwa vari kutarisirwa kuita misangano yepamusoro-soro nevatungamiri wedzimwe nyika pamwe nevakuru vezvemabhizimusi muurongwa hwavo hwekuedza kukwezva vemabhizimusi kuti vapinde munyika. Musangano weWorld Economic Forum uyu uri kutarisirwa kupindwa nevatungamiri vanoda kusvika kuzviuru zviviri nemazana mashanu ava vari kutarisirwa kuziya nyaya dziri kutambudza pasi rino dzinosanganisira denda recovid-19, hondo iri pakati peRussia neUkraine, kusagadzikana kweupfumi pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze. Dingindira regore rino rinoti history at a turning point, government policies and business strategies, uye rakanangana nekuvandudza nhoroondo, mitemo yedzihurumende uye urongwa hwemabhizimusi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Elliot Masocha vanoenyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDevry University muno muAmerica.
Uyu musangano mukuru wezvemari chete kunenge kuine vamabhengi, kunenge kuine hurumende dzakasiyana-siyana, kuzoita shangwiti dzemari dzinoziva kurima mari, vatingati mainvestor aya yana mabhirioneya vanoungana ikoko kuDavos gore negore. Vamwe vanenge vachitengesa mari, vamwe vanenge vachitenga mari, vamwe vanenge vachidembetera mainvestor vayavaya kuti vuyai vomurimire mari dzenyu kwedu. Ndivo zvandinoona zvaindira vaMnangagwa kunodembetera vane mari dzavo kuti vuyai vomurime mari kwedu, muinvesti kwedu, mutangowo mabhizinesi kwedu, vachinge vachibvunzawo mibvunzo yakasiyana-siyana. Ndo basa romusangano wokuDavos kokuSwitzerland gore negore. Kunenge kwakazara vanhu vane mari kuti chinonzi mari chii, vanoziva kuti musiyano wemari noufumi yatingati wealth and money cashier ndoupi papo.
Asi pane chingatarisirwa here kuti chingawanikwa navaMnangagwa kumusangano iwoyu?
Chavangangotarisira kunge vachinowana inzeve kana kutererwa nevaridzi vemari, asi havasi kuzotererwa nevamabhengi nekuti dzimwe hurumende dzinenge dzichienda kuno vamabhengi makuru ayaya kunoda kukwereta mari. Zimbabwe haina zita rakanaka munyaya dzokukwereta mari, nezvikwereto zvakawandisa chaizvo zvaisina kukwanisa kudzosa, zvimwe zvaisingatozokwanisa kudzosa zvachose. Saka ikoko ndofunga havana chavanowana. Chavangangowana zvingangova zvokuti pamwe vamwe vane mari dzavo vakaita kuda sana Bill Gates, tisingati hangu Bill Gates chaiye, vangangodavo kunzwa kuti kuZimbabwe kunorimika mari sei. Variko izvozvi ndivanaani mamabhizinesi ariko anozvifambisa sei, mitemo yeZimbabwe yezvokurima mari yokuya mainvestor yakamira sei. Ndo zvavangangowana nzeve dzo kuti vangabva ikoko nemari kana namainvestor hazviwanzi zvaitika nenzira iyo.
Tinoona kuti musangano uyu uri kuuya pasi rose risina kunyatsogadzikana munyaya dzezveupfumi idzodzo, pamwewo nehondo yekuUkraine iri kunzi yawedzerawo kukanganisa mamiriro ezveupfumi. Zvii zvamungataura?
Ndinoona sokuti musangano wacho uri kuuya panguva yakanakisa chaizvo, nokuti panyaya dzemari kushanda kana kwatingati kurima mari mari inorimika panenge pana matambudziko matambudziko akaita sehondo yekuukraine kuti zvinhu zvimwe zviri kushayikwa zvakaita sepeturo dzaisibva kurussia kana kuukraine zvakaita segorosi saka vanoenda ikoko kuvanenge vachida kuona kuti kune nhamo dzakati tingadzisorovha sei tichirima mari yedu zvekare necovid vanenge vachienda ikoko kuvanenge vachiona kuti hakuna matambudziko akawanda wanda kwecovid ndokupi nokuti zvandinoda kuudza vateereri ndezvokuti kune nhamo nyika dzine nhamo dzakawanda wanda dzedzi vane mari ndo nyika dzavanoona kuti ndo kunobata mbeu yavo yemari ikoko vachisorovha maproblemu iwayo saka musangano wavo yapanguva yakanaka nokuti vachandokutarisisa ikoko vane mari kuti zvakune dambudziko ririko regorosi rezvimwe zvaibva kuukraine kurussia zvava zvichafamba tozviita sei tozvisorovha sei ndo mari mirwa anoitwa mari iwo kusorovha maproblems anenge aripo panyika
tinoona kuti russia gore rino haina kudaidzwa kumusangano nenyaya yekupinda kwainonzi yakaita kuukraine nechisimba tingaona here nyika dzimwe dziri ikoko dzichizotambira danho irori
nyika dziriko hadzina mukana wokusatambira dambudziko iroro nokuti hapana nyika isingaafektiwi nezviri kuitwa nerussia kuukraine saka ndinoona sekuti nyika dzapasi rose dzichatambira kushayikwa kwerussia zvekare nyika dzinenge dzichiva nokuvhunduka kuamerica nenato kuti kana vakabuda pachena kuti havasi kufara nokusavako kwerussia vanogona kutemerwawo zvirango zveufumi izvozvo nokuti handioni chakanakira maitiro ari kuita russia kuukraine zvakashata zvokushatisa zvachose tinoona kushata kwazvo ndokuafekta kwazviri kuita ufumi hwenyika dzapasi rose saka handifunga kuti pane nyika ingamira nerussia iyo ichiafektwa nemaitiro anoita russia russia iri kuita zvinhu zvakaipa
muzvinafundo Eliot Masocha vanoenyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDevry University muno muAmerica vari parunare nestudio 7 vari kuDoha kuQatar. Sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti rinofadzwa nekutambirwa kwakaitwa kurudziro yaro yekuti varairidzi vane matambudziko vambotora zororo remazuva mashanu kana kuti compassionate leave. Mutungamiri wesangano iri vaobert masaraure vanoti nhengo dzavo dzinoda kusvika kuzvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana dzakakwanisa kutora mazuva ekuzorora aya ayo vanoti varairidzi vanobvumidzwa kutora pasi pemutemo unobata vashandi vehurumende. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Patakatanga svondo iri takatarisira kuti mamembers edu chete ndo ari kuparticipata asi pakazotambirwa muhoro musi wechipiri varairidzi vese vakaona zveshuwa kuti vanoda compassionate week havachangodi compassionate week chete vaakutoti zvekuti tingogara kumba chete tichite tiri paliva hazvitaiti hatiendei rimwe danho titoenda pastrike chaipo varairidzi vese vekune mamwe maunions vari mubishi rekutotora mandi vakazotora mandizi vaya vakagara.
Tinomboona muchinyunyuta nekusangana nedambudziko rekuti vakuru vezvikoro vari kutyisidzira varairidzi hamuna kusangana nedambudziko rakadaro here rwendo runo?
Takaona maheadmaster nemahedmistress vachida kurambidza vanhu kuenda kucompassionate week sezvo zvavaitumwa nepublic service commission saka taizopindawo hedu basa rekuratidza vatikuru vezvikoro mitemo kusvika vanzwisisa saka yakatambirwa zvakati nyanyei nevarairidzi vakazowanira mukana wekunyatsozorora.
Varairidzi vangane vamungafunga kuti vakabudirira kutora zororo irori?
Tichitarisa kumba members edu ese tingati 90% yakabudirira kutora tichitarisa kuvarairidzi kune vamwe vasiri mamemba edu nefeedback yati atichiwana tingati ati vanhu vanosvika 26,000 vanove vakaenda vaita nesu directly vachitizivisa nenzira dzakasiyana siyana kuti varipo nevataiziviswa nemaleaders vedu kuti vajoina compassionate leave saka kumamembers vedu tikangoti 90% vese vanga vari pacompassionate leave.
Chii chikuru chamungati chakawanikwa nevarairidzi kubva muzororo irori?
Chikuru chinowanyanyowanikwa kuva kutora zororo iri ndechekuti munhu nemunhu anowana mukana wekutarisa upenyu hwake nekuti pakudzvanyirirwa kwatinoitwa nevadzvanyiriri vanotitungamirira vanoita kuti uzvikanganwe iwe uchivaitira basa uchiti ukadikitarisi uchishandira ivo ivo usina chauchauviri chauri kuwana saka kanguva ikako kanokubatsira kureflekta semunhu uchitarisa zvinhu zvakakukoshera.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobert masaraure vari parunare muHarare nestudio 7. Kunonzi kuri kuitwa midziyo yeguta remutare kunonzi kuri kuisa munjodzi vagari pamwe chete nekudzorera shure mabasa ebudiriro muguta iri. Mbavha dzinonzi dziri kubira kanzuro yeguta chero simbi dzadzinenge dzasangana nadzo dzichinotengeserwa vanogaya simbi kuti dzishandiswe zvakare. Mukuita uku kanzuro inoti iri kurasikirwa nezviuru nezviuru zvemadhora. Mutoro wedu enauloida mmoyo anotipa nyaya iyi.
Kanzura weguta remutare vachimirira ward 13 mumusha wechikanga amai Monica Nkwada vaudza studio 7 kuti mbavha idzi dzarura mare sezvo dziri kukwachura chero chadzinenge dzasangana nacho kubva kusimbi dzinovhara makomba epombi dzinofamba nemvura netsvina kusvika kupombi dzemvura. Kanzura Nkwada vanoti misoro yepombi dzemvura iri kubiwa zvakare muzvimbozi zvekanzuru zvinoshandiswa neveruzhinji uye nemudzimba dzevagari. Kanzura ava vanoti zvimwe zviri kuparadzwa nembavha inzvimbo dzaisitandarira vana idzo dzavanoti dzangosara dzangova marangwanda simbi dzemizerere nezvimwe zvabiwa zvichitengeswa.
Zviri kubiwa zviri kusanganise tambo dzemagetsi vanhu vachitsvage kopa zviri kunyanya kuitike munzvimbo dzakakomberedze kunana Murambi kunyange nemuguta chaimo kudowntown kunana Jameson Street makopa cables ari kubiwe zvakanyanya zvirubva zvakonzeresa kuti muguta remutare muite rima. Tiri kusangana zvene dambudziko revanhu vari kuba mavhauzi emvura tiri kusangana nazvo kakawanda.
Mumashoko avo kuvagari munguva ichangopfuura vakafanira kubata chigaro chamabharani weguta remutare vablessing chafesuka vakati nyaya iyi ichiri kuongororwa kuti paiswe mutemo unorambidza kutengeswa kwesimbi dzekanzuro nemunhu asina mapepa abva kwavari. Mashoko aya atsinhewa zvakare nemutauriri wekanzuro vaspren mutiwi.
Kanzuro yeguta remutare iri kurasikirwa zvakanyanya neinfrastructure pamwe chete nezvimwe zvinhu zvinoita kuti safe delivery yedu iendere mberi. Saka nedambudziko guru remvura iri kurasika muguta isina ari kubhadhara. Vamwewo vari kuvandalize kunyange even maroad signs chaiwo chaiwo.
Mumwe mugari wemamutare vagodwin stole vanoti nyaya yekubiwa kwesimbi muguta kuri kuisa vagari munjodzi kunyanya kune vechidiki vanozotarisana nekuwirira mumakomba anenge asiyiwa akashama zvivharo zvavo zvabiwa.
Pamene wemasuweji aya akaonaka panobviswa ndozvikona mablockage akawanda anokwanisa vagari ende kana sweji yabutika zvezvi inoflowa everywhere.
Vaclinton Madzanya mugari kwachigodora kunze kweguta remutare. Vamadzanya vanoti kubiwa kwesimbi dzinovhara makomba nepombi dzemvura netsvina kunoisa vakawanda munjodzi kusanganisira nevanofamba nedzimotokari sezvo pave nemikana yakanyanya yekuti motokari dzinowira mumakomba anozosara asina kuvharwa aya. Reverend Abbe Waziwei mufundisi weAnglican Church uye vari chipangamazano zvakare. Reverend Wazei vanoti vagari vanosungirwa kuwana dzidziso yekuti pave nekuchengetedzwa kwemidziyo yose yekanzuru sezvo iri yemugari wose uye ichivabatsira mune zvakawanda. Vanoti munhu wose anofanirwa kunge ari mupurisa paanenge ari pakuona kuti midziyo iyi yakachengetedzeka here kana kuti kwete.
Chatoda kukurudzira vagari veguta remutare ndechekuti midziyo yekanzuro midziyo yedu isu sevagari nekuda kwekuti tisi tinobhadhara kuti midziyo inge iripo. Saka midziyo yedu isma rate payers, naizvozvo tinofanira kuichengetedza zvakanaka tisingaiparadzi nekuda kwekuti inotibatsira. Angave masignpost ari muroad, masimbi anobata iwayo tinofanira kuachengetedza kwete kuti titore togasa zvimwe zvinhu kana totenga kusa kumascrap metals asi guta redu rasara sina kugaridzika zvakanaka. Angayo magrills anobata china kubvisa pende madrains ngatingo achengetedze singaitise kumascrimetals asi kuti guta redu gare rakanaka. Madraina asingafari kuti ribvure kana yonaya mvura inofamba zvakanaka. Saka sevagari ngatichengetedze midziyo yedu isiwo tikataonawo wanhu vari kukanganisa midziyo ngatitiye tingati citizens arrest.
Simbi dziri kubiwa idzi dziriwo kugadziriswa zvakasiyana-siyana munyika, dzimwe dzichitengeserwazve kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zvinomunhau. Sangano renhau reNews Hawks rine musoro wenhau unoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC iri kuferefeta National Social Security Authority NASA nenyaya dzakawanda dzinosanganisira dzeuori nekusafambiswa zvakanaka kwemabasa. Pepa nhau reSunday Mail rine musoro wenhau unoti urongwa hwemasangano akazvimirira ari pasi pemubatanidzwa weCrisis in Zimbabwe Coalition hwekuda kukonzera kusagadzikana munyika hwakafumurwa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Di vashamarari vestudio 7 apo ndinokukwazisai mese zita ndiefod ndinobva vamwenezi kwachirindi apo ndiri muno muSouth Africa. Nyaya ndinayo ndeyekukurudzira hama neshamwari kuti hatiende tinovhota tese neuwandu hwedu, tipinze rugare, tipinze runyararo munyika. Nekuti zano apasisina munhu kana mumwe chete anoida, asi vanhu vanotya kupondwa nokuurawa. Zvakaitika pa2008 vabereki vedu vakafa, vana mbuya vedu nanasekuru vedu nevazukuru nehama neshamwari nemagarisani vakapedzwa nanhasi. Ndozviri kungoendirira kumberi. Saka ndinoti vose vanhu ngatiende tinovhota naivo vacho vari kushandiswa, ndatenda zvangu.
Studio 7 makadini mose masisi nevasakazi veStudio 7, ndinoda kuti nditaure nezvinoitwa nezeki. Zeki tinoiona tose kuti iri kusapota Zano PF nekugamuchira tsvina zvose zvinoitiwa neZANU PF. Iko zvino vave nepati isingazikani kuti pati rudzii, inonzi ngaapinde hake mukomana. Ipati yakaita sei iyoyo? Zviri pachena kuti ipati yeZANU PF ipati inoda kudisturba, inoda kukanganisa shanduko, inoda kukanganisa vanhu veZimbabwe. Ndiri kuti masisi ngationei zvokuita, ngatisiregei kurara, ngatiregei kupusa. Tiri vanhu vakangwara, tiri vanhu vanoziva, tiri vanhu vanoda shanduko, hatinganetsivi neZANU PF. Ndinotenda.
PaStudio 7 apo muri sei zvenyu? Ndiri kusanyati. Upenyu hwakaoma, unongoda kuti munhu vanhu vangoshinga kungwavangwavha. Risei vana jonga apo? Upenyu hwakaoma, wakuda vakashinga iko zvino.
Makadiko pano paStudio 7? Ini ndinoitwa mai Mavis Mchovera. Ini ndiri mudzimai asingaoni, ndiri muSouth Africa. Ndakauya hangu 2020, norarama ndichiita zvekukumbira. Saka iko zvino nechimiro chiri muno South Africa chaoma zvekuti hatichakwanisi kurarama semararambiro atakange tichimboita. Kare takange tichitoti zvaive nani tichikombera nekuZimbabwe. Zvino iye zvino izvi zvakuti wanhu watinenge tichiti ndo vatinokumbira vamwe vacho ndo vanovhiringidzwa mumabasa mavo, saka mabasa acho haachanyatsotifambiri zvakanaka. Saka zvinhu zvacho zvanyanya kutiombena zvokuti tava kufunga kuti dai zvaiita tagona kuendawo kumusha, kuti tichagona kuunganidza mari yekuti tidzokere kumusha. Iyoyo mari ndo yaakunetsa nekuti muno macho tinenge tichidya tichibhadhara rendi. Kumusha kuine mhuri inoda kurarama, inoda kugara ichitumirwa chikafu. Saka tichakwanisi kuti tiite zvinhu zvese izvozvo nekuti mari haikuna. Saka ndaikumbirawo kuti nevose vanga vakateerera vachigonawo kutibatsira. Chishuwo changu ndechekuti dai ndagona kuwana mari yekuti tiende kumusha. Taenda kumusha ndowana kana mari yekuti ndinogona kunotangawo chibhizinesi tiri kumusha, torarama tiriko kumusha. Tinoona kuti zviri nani kana kuti tirarame tiri muno, tichirarama neupenyu hwekukumbirawo.
Mangwanani, mangwanani akanaka pano paStudio 7. Ini ndinonzi Elizabeth Pomwene, ndiri kuno kuPort Elizabeth. Ndoda kuvhunza nhau yejinosaiti yanetsa iyi yemurume wokutsvagwa kusvikira azowanikwa kuti akafa akafira muZimbabwe. Mubvunzo wangu uri kuti jinosaiti negukura hundi musiyano wacho uri papi? Pane musiyano here? Kana pasina musiyano, ko UN ngaiitewo kutsvaga vanhu vave vari vatungamiri vegukura hundi? Nekuti izvozvizvi vanga vari vatungamiri vegukura hundi varipo vanotozikamwa. Inoda kuzovatsvaga vafa here futi samuparani uyo akatsvagwa afa? Ngavaitewo vedu tiwanewo kubatsira kana tine hama dzedu dzakafa nekuda kwegukura hundi iyoyo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. COVID-19 rinonzi rave kukwira zvakare mumatunhu pamwe nemaguta mazhinji muno muAmerica. Izvo zvinonzi zvave kutambudza zvakare vezveutano. Nyanzvi mune zveutano dzinoti chimwe chave kuita kuti denda iri rikwire inyaya yekunyevenutswa kwemitemo inomanikidza vanhu kupfeka zvivharangozi kana kuti mamasiki muruzhinji, uye denda iri rinonziwo riri kunyanya kubata vaya vasina kunge vabayiwa nhomba dzekudzivirira COVID-19 kana kuti vaya vasati vabayiwa mamwe majekiseni ekuwedzera dziviriro kana kuti mabooster shots. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata vanoongorora zveutano vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni.
Utachiona hwatinahwo weCovid-19 hwaakuuya huri nyore kubata, kunyange zvavo huri kuuraya vanhu vashoma, asi huri kunyore kubata zvokuti vanhu vane miiri yakatera vari kukurumidza kuzoendeswa kuzvipatara nawo. Uyewo zvimwe zvatiri kuona ndezvekuti utachiona huri kutenderera pari zvino, B1, B2 huri kutenderera zvikuru kwazvo kuri nzvimbo dzine vanhu vasina kubayirwa zvakakwana. Kune vamwana vasina kumbobvira vabayirwa nhomba zvachose, saka vanhu ivavo vari kubata utachiona huchiita kuti hurambe huchitenderera. Chimwe chataa kutyira ndechekuti ihwo utachiona huri kuramba huchitenderera ihwo unogona kuramba huchisanduka kwetoita mamwe manew variants anogona kuzopinza vanhu vakawandisa muzvipatara kana kurasikirwa neupenyu.
Tiri kuona kuti muAmerica maguta kana kuti matunhu akawanda vakabvisa mutemo uye waimanikidza vanhu kupfeka zvivharangozi kana mamaski. Ringava here rimwe dambudziko ringadai riri kuita kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid hukwire?
Nerimwe divi hongu iri dambudziko, nekuti vanhu vazhinji vanenge vakufunga sekuti chirwere checovid-19 hasisiri dambudziko. Kunyangwe zvazvo tichine vanhu vakawanda zvikuru kwazvo vari kubatwa neutachiona. Saka zvakaitwa nehurumende dzematunhu kuti dzibvise kusungirwa kwevanhu kuti vapfeke zvivharangozi munzvimbo dzinoungana vanhu vakawanda zvinogona kunge zviri kubatsirawo kuti utachiona urambe uchitenderera nekuti vanhu vakudzikisa hanya kana kuti vakuva less cautious muchirungu. Izvozvo zvidzidzo zvimwe zviri kuita utachiona urambe uchiparara. Asi dambudziko guru chairo nderekuti tine vanhu vakawanda vekutanga vasina kutombobvira vabayiwa zvachose. Dambudziko rechipiri nderekuti kune vamwe vakabayiwa maboosters rimwe chete vasina kuzobayiwa rechipiri. Ivavo vanhu ivavo vanobatwa neutachionawo, asi nemhosva yekuti vakambobayirwa dzimwe nhomba havazonyanya kurwara. Saka vanenge vakangotakura utachiona vachifamba vachiparadzira atingati makeriers, havazonyanya kurwara. Umwe anongofunga kuti ndabatwa nechikosoro kana ndaitwa flu nyamba iCovid-19. Saka mukufamba kwavanenge vachiita kwavanenge vachifamba vachiparadzira, zvinodzokera kuti isuwe kuutano tirambe tichikurudzira vanhu kuti kana uri panzvimbo ine vanhu vakawanda, chinhu chakakosha kuti iwewe pachako uchengetedze utano hwako nekuzvidzivirira.
Tinoona kuti uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 muAmerica hwakadarika pamirioni imwe chete. Zvii zvamungataura pauwandu ihwo?
Tingati zvinhu zvinenge zvisingatarisirwe munyika yakaita seAmerica, nekuti America pari zvino inyika ine zvikwanisiro zvese zvinodiwa. Zvatambotaura kuti tikatarisa mavaccines arimo akawanda anokwanirana nemunhu wese, tikatarisawo zvakare mishonga yekuti vanhu vanenge varwara vaya vanenge vaniswa kuzvipatara kana vanenge vachikwanisa kurapirwa vari kudzimba, mishonga yavako yakawanda zvikuru kwazvo. Asi dambudziko nderekuti vanhu vari muno muAmerica vane tsika yekuti hatidi kutaurirwa zvekuita kana zvekuudzirwa nehurumende. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vaignore mapublic health messages anokwanisa kusevha upenyu hwavo. Zvino zvinonyangadza kuti America nyika yakabudirira kupfuura dzimwe dzese pasi rino. Ndisu tine vanhu vakawanda vari kufa nekurwara pamwe chete nekuenda muzvipatara nenyaya yeCovid-19, nemhosva chete yekuti vanhu vanenge vachiti ndine kodzero yekuita zvandinoda, handidi kuteerera zvinotaurwa nehurumende. Zvino zvinenge zvichitishorekei izvozvo izvo.
Chii chingatarisirwa mune ramangwana mukuedza kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa neCovid-19 hudzikire muAmerica?
Uwandu hwevanhu kuti hudzikire, chikuru chaicho ndechekuti vanhu vese vabayirwe nhomba, uye vabayiwe nhomba dzekututsira atingati maboosters ayayai. Ndizvo chete zvinogona kuti utachiona hudzikire uye usaramba uchipararira.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinoongorora nyaya dzezveutano vaFrank Guni vari parunare muWashington DC muno muAmerica neStudio 7. Pera ragaiti gotarisa zvanga zviri munhau dzanasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosimuka vakananga kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland. Sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, rinoti rinofadzwa nekutambirwa kwakaitwa kuridziro yaro yekuti varairidzi vane matambudziko vambotora zororo recompassionate week vagadzirise matambudziko avo. Kanzuro yemutare yoshushikana nekubiwa pamwe nekupwanywa kwemidziyo yeguta. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.